Mutongi wedare re High Court, Justice Noctula Moyo, vati MDC Alliance, inokwanisa kuenderera mberi nemusangano wayo pazuva rainoda, mushure mekuzivisa mapurisa sezvakafanira, uyewo kuti musangano uyu unofanirwa kuitirwa panzvimbo ine zvimbuzi. VMDC Alliance, vaive vaita chikumbiro chechimbi-chimbi kudare re High Court, musi wechishanu chapera, mushure mekunge mapurisa arambidza musangano wavaida kuita pambizo 4 Shopping Center, Mukwekwe, nemusweso. Justice Moyo vati nekubvumirana kwemapoka maviri munyaya iyi zviri pachena kuti chikonzero chikuru chaive chaita kuti mapurisa arambidze musangano uyu kwaive kutyira kuti musangano wakadaro waigona kuwedzera kupararira kwechirwere chetyphoid. Vati MDC Alliance inogona kuitira musangano wayo munhandare yembizo stadium. Vatondera ichitere rimwe remagweta ange akamirira mubatanidzwa MDC Alliance vatsinira parunhare zvaturwa nedare vakati vakamirira kuwana magwaro emutongo uyu kuti vazosvitsa kumubatanidzwa MDC Alliance. Mune imwe onyaya vaFrancis Mangwendeza, mumwe wevanhu vaviri vaiva vakamirira MDC Alliance mukukwikwidza kuve mumiriri weBulawayo South, vakwira kudare reElectoral Court vachipikisa kusarudzwa kwavaRaj Modi veZANU PF. Kutara vamangwendeza vamachova nanwewe vaudza Studio 7 kuti vamangwendeza vari kutsutsumwa pamusoro pekuti pamberi pesarudzo dzemuna chikunguru Zimbabwe Electoral Commission yakaburitsa gwaro raive nemazita evanhu vainzi vakati havachakwikwidze musarudzo. Zita ravamangwendeza raivewo pagwaro iri zvisinei kuti vaive vasina kutaurira ZEC kuti havachakwikwidza.
Zvakaitwa ndezvekuti the Zimbabwe Election Commission yakavhisa zita rake papaper notice ichitaurira vanhu kuti anobuta mucompetition yacho iye asina kubuta. So vamangwendeza bakati tiendese kuhigh court chikumbiro chekuti nyaya yacho iyoyo igotariswa kuti aina kukanganisa kugadzirwa kwesarus MP for Ula South Coast Stress.
Vanwe vati vamirira kunzwa kudare kuti nyaya yavo ichanzwikwa riini. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kupikisa zvinenge zvabuda musarudzo kupedza nguva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.